mabondi coins anga aripo kubatsirana nemari yokunze nokuti mari yokunze yanga isingagoni kuti pa change saka zvakanyatsouya zvichishanda pamwe chete nokuti mabondi notes anga achibatsira kuti munhu ukatenga panzvimbo yekupuhwa chimukuyu kana kupuhwa zviwitsi zvanga zvichiitwa zviya nokuda kwechenji yaibatsira kuti pave nokufamba kwakanaka kwemari iyi yemanotsi yakukwikwidzana nemari yokunze $1 yebond note yakukwikwidzana ne$1 zvichireva kuti pave nedambudziko rokuti munhu akusarudza kuti ndinoda here kubata bond note kana kuti ndobata mari yokunze saka munhu wega wega anofunga anotoda kubata mari yokunze isiri iyi yebond note